Hello.
Mati.
Hello.
Hello. Pamri Papa, right?
Okay.
All right. Chatang is just hold on. Yeah, okay. Saka mungati sana nguro stare nyo ere ne stare organization yenyu kana kuti company yenyu.
Saint Michael Gloria Zawe Musi and our organization inonzi Glow Investment Private Limited and our trading name is GI Glow. GI Glow Solar Involved.
Alright, saka munonzi muzvari ere kana kuti amai?
Amai Musu, kana kuti muzvare Gao.
Imi moda kuti tishandise riti?
Musu.
Ya, saka toti amai Bususu, mukati sananguro kuti makafunga sei kutanga kambani yenyu iyi semunhu wechidzimai?
Chakanyanya ndimubva kutanga this business, tanga inyaya yekunetsa kwemagetsi nemvura muZimbabwe. So ndozvakatanga kuti mubva kuti tichange business, because in funny time I think it was in 2018-2019 magetsi akanga achinetsa zvisingaiti even nemvura yainetsa. So ndozvakandimubva kuti ndichange this business so that I could provide access to water and electricity.
Imi semudzimai munoona zviri nyore here kuti vanhu vakuremekedzei pamabasa amunenge muri kuita?
Zvinotinetsei the environment yatiri nesociety yatiri. Vanhu havasati vazvinzwisisa kuti especially when you look at mubusiness ratiri rewater neeven neenergy, ibusiness rakanyanyirwa nevanhu vechirume, ifield yechirume. Saka zvinhu zvichiri kunetsa musociety kuti vanzwisise kuti even vakadzi ibasa ravanokwanisa kuzoita.
Saka imi munozvigona sei kuti mukwanise kubhalansa kuita mudzimai, kuchengeta mhuri nekuita zvakare mabhizimisi kune vamwewo madzimai vakateerera kunzoko? Zvinogoneka sei?
Chinhu chaunongoda ndeche you have to be able to manage your time. Takafanana neni, I'm a business person, I'm a mother, and also I'm a mother to four children.
Ya, taurai neshona, taurai neshona, tanga izvoni. Kuti munozvigona sei?
Alright, yeah, shona inonetsa kuna teitaura.
Aiwa, munoita muchipinza zvechirungu but mostly shona. Thank you.
Okay, saka ini ndiri mudzimai, ani ndiri mudzimai akaroorwa ndine vana vangu 4. Saka semudzimai unofanira kungogona kuya kumaneja zvinhu zvako. Ende chimwe chinhu chinonyanyobatsira ndechekuti youshue kudzidza kudheregeka, kudzidza kudheregeka kuti kumba unenge uine mubatsiri zvinhu kubasa, haufanirwi kuti uda kuita zvinhu zvese wega. Unofanira kunge uchiisa vanhu on position, like kuitira kuti usaite kunge unoita zvinhu zvese. I think chinonyanyondibatsira is to be able to delegate.
Tiri panyaya iyoyi yekuti munoita mabasa ekuwanikwa muchichera mabhoho nenyaya yesola iyoyi, mukanyatsotitsananguriro kuti munopa maservices api kana kuti mune muchiita sei?
Okay, tinoita maservices emasolar systems. Tinoprovida masolar systems madomestic and both domestic and commercial solar systems. Tine avo vari kugara nzvimbo dzisina magetsi zvachose, kana kuti tine avo vari kunetsekana neload shedding yekuti magetsi anongouya nguva pfupi obva aenda. Saka tinoofa masolar systems anoshanda kunzvimbo dzisina magetsi zvachose nekunzvimbo dzevanhu vanenge vachida kuita desapo. Ende masolar systems edu ane matayizi zaka siyana siyana and they are affordable. Ano cater for all my customers. Anenga achungo da kungo shandisa kana kungoona ma TV ne ma light. Ano kuna ungo toro the smallest package in it 600. Kana kuti mungo wada kusumu jashumu zaka wanda. Like my fridges, my TV, my washing machine, machine zakadaru, nema pump. Aninga shoro package in Indira. So that you know what it's not provided, my solar system. I'm cater for domestic use, whatever, so I don't know if you and also my commercial systems, for Shikoro, my farms, for irrigation, we have all my solar systems. Then on the board, really inside, we've got my board, drilling machine, and my water sighting machine. But my water sighting machine is the machine we are not charging to the name. Saka ifuse kambani, saka infesto, ma jemen machine, e kuti ano kibatila kuja kuchaga, mjimbo chayo ime mvura, before tatanga kuchira, nesichu misinor waza, mnyaya de bo, dili nkumakasio, ma kuchira mvura, kuchira bo, osha ya mvura, saka tinima machine, anino kibatila kuchaga kwa mvura, tateza, luba tachera, tateza kuchira, luba tateza, ma pumps acho, ano dunda mvura zvese nema tank in full service zvekuti kune vaya vanenge vachienda nzvimbo dzisina magesi kana kuti dzisina water reticulation tiri shop one yekuti unotenga zvinhu zvako panzvimbo one ende zvinhu zvako zvinenge zvine waranti.
Vanenge vachida kushanda nemi kana kunzwa zvamunoita, munoshanda muri kunzvimbo dzipi ndedzipi uye zvemunobatika papi?
Mashanda tiri mabranch muharare, Gweru nemutare. And the number Gweru is just no better, no contact with papa number, no 0772-652-109. 0772-652-109.
Yeah, papa number manje is 70 plus 263 in case vangwaruku diaspora vanonzwa nyaya yenyu vanogona kukufonerai. Saka itai zvakare namba dzenyu muchiti plus 263 77 chichi motao.
Okay, plus 263 772 652 109. Kana kuti plus 263 715 244 713. Tadzokorora zvakare plus 263 715 243 774.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Thank you so much. Saka kana ndaigadzira ndinozokutumira ilink.
Alright, zvimwe zvandakaya tichida kuti tiudze tivateereri ndezvekuti tinoita futi mapayment terms kune avo vanenge vachida kuchera, vanenge vachida kuisirwa masolar system asi mari yavo isina kukwana, unogona kubhadhara ozi tichipesiisira ozi upedzisa hako kubhadhara asi uchitoshandisa solar system yako. Kumabhoho unogona kusikuita leba uchibhadhara mbijana mbijana kana mari yako yakwana, so yatochera. Uyezve kana uri musivil servant uri muno muzimbabwe uri musivil servant unoita 0% deposit, unongofila mafomu totouya totodhinha bhoho 0% deposit zvose nekumasola, tozotanga kubata mari.
Aiwa, that's a good one. Aiwa, nchaisa somewhere pakati papa. Thank you so much.
All right,
bye-bye.
Alright, thank you.
Kana muna achida kuti aitirwe basa pachikwereti, munoita hereizvi? Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri. Pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Gloria Bususu vekambani yeG Solar and Boreholes. inozikanwa nekuti jigo. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Buzuzu. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Buzuzu. Mukatitsananguriro kuti makafunga sei kutanga kambani iyi. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.